This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro ndira 4, 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti richaona mangwana kuti nhengo dzaro dzichaenda here kubasa kana kuti kwete, ndokana mari dzavo dzaiswa mabhanga avo.
Mapurisa anorova zvose nekusunga nhengo dzeRural Teachers Union of Zimbabwe pamwe neZimbabwe Activists Alliance mushure mekuratidzira dzichitsigira kusaenda kwevashandi vemuzvipatara kumabasa sezvo vasati vatambiriswa mari dzemwedzi wazvita.
Studio 7 inoenda kuNorton uko inoona mapostori achiita mashiripiti ekubatsira vanorwara nepfungwa.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti richiri mubishi kuongorora kuti uwandu hwevacheche nemadzimai vakashaya apo vaisununguka panguva yevana chiremba vanga vasingaendi kubasa kutanga nechishanu kwakamira sei. Mutungamiri wavana chiremba ava Dr. Fortune Nyamande vaudza Studio 7 kuti mari dzemuhoro dzave kuoneka kumabhanga kunyange vachizokwanisa kuzvitora mangwana. Mumashoko aburitswa nesangano ravana chiremba nevanamukoti reZimbabwe Nurses Association mushure memusangano wavaita nhasi, masangano aya anoti vachadzokera kubasa chete kana vabata mari dzavo mangwana.
Vativo vanoda kuti vapiwe mabonasi avo musi wa 31 ndira. Asi vakuru vemamasangano evashandi vehurumende vakasangana nagavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangudya nemusi wechina vakaudzwa kuti hurumende haina mari uye mabonasi aya achakwanisa kupiwa vanhu mukati memwedzi mitanhatu. Gurukota runoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa vaudza Studio 7 kuti itaure nemunyori mubazi ravo Dr. Gerald Gwinji avo vanga vasiri kudaira nhare yavo. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa sezvo vanga vasiri kudairawo nhare mbozha yavo. Kuti tinzwe zviri kuitika muzvipatara tabata Dr. Nyamande.
Ya tikangoti zvanga zvingori kubva musi wa 1 January hapana chanyanya chinje nhasi sezvo vana chiremba nana mukoti vanga varongoramba vachinetsikana nekuwana mari yebhazi nemari dzechikafu nemari dzezvimwe zvinongodiwa muupenyu kuti vashandise kuti vakwanise kuenda kubasa. Saka hapana chanyanya chinja nhasi, asi mumaminitsi mashoma shoma apfuura tanzwawo kuti mari dzatanga kupinda dzemasalari dzemapei ya December mumaaccounts nemahealth workers. Asi hapana chatiri kunzwa chiri kutaurwa nezvacho pamusoro pezvebonus iyo yatinove inova yatakatarisira kuti bonus yeite sei iyouye.
Tiri kunzwa kuti pane vana nana mai vakashaya panguva iyo ana mai vaisununguka mushure mekunge matanga kuratidzira, ichokwadi here ichi?
Zvinhu zvakadaro zvinotoitika munguva dzakaita seizvi nekuti vana chiremba nana mukoti ndivo vanopreventa maunwanted deaths aya. So hatingashaye makezi zakadaro, tanzwa mareports akadaro nemamembers edu akawanda from across the country. Tiri kudzama kutsvaga mafigures kuti what was the impact, but tinoti zvakadai zvingadai zvakatoavoidika dai kurungudzi employer akapa vanhu mapei avo kuti vasazokundikane kutadza kuya kubasa.
Ko mari dzavaiti vari kupa vanhu dzekufambisa pane vakatora here?
Vana chiremba takaramba takati mapondopondo amuroda kuchipaya endai zvenyu munotengera vanhu magroves muzvipatara. Ndokushaya kwamagrove mwanoita randi chaiwo, saka there's no need yekuti titore mapondo, haana chanotibatsira. Haungaende paservice station unodira petrol yepondo munhu wachiremba. Zvinodzikisira chimiro chedu musociety. Vana chiremba vakaramba kune vashomawo vakamanikidzwa rainzi kana saina kuti watora pondo iyi. So ndo vashoma vakatora yavo asi tingati by and large vanakawanda vakaramba kutora mapondo yavo.
Mutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Fortune Nyamande vari parunare muHarare. Zvichakadaro nyanzvi munyadzi zveupfumi vachanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti dambudziko rekutadza kubhadhara vashandi harisi kuvashamisa uye zvichatora nguva yakareba kuti hurumende irigadzirise.
Kwete hazikundishamisa tichitarisa mamiriro akaita zveupfumi munyika. Ikonomi yedu yakagwadama, zvino hazvina kumira zvakanaka. Makambani ari kubara, vanhu vari kurasikirwa nemabasa, saka marevenue, matax revenue anowanikwa nehurumende aderera zvakanyanyisisa, of which ndo mari inenge ichida kushandiswa kubhadhara masalaries kumacivil servants. Saka kusamira zvakanaka kwezveupfumi kunoaffecta capacity yehurumende ichinge ichibhadhara masalaries nemamwe madhuzi ainenge inawo. Saka hazvinyanyi kutishamisa tichiona kwaenda ikonomi yedu pane ino nguva.
Saka pangaitwe sei kugadzirisa dambudziko iri?
Zvinoda kuitwa ndezvekuti tichekutangisisa kuincreasa production muekonomi. Saka increasa production muekonomi zvakureva kuti government inowanawo mari through matax revenues akati wandei. Mabhizinesi akatangwa akawanda zvakureva kuti even macorporate tax anowanikwa nehurumende anowandawo, even maemployee tax anowanikwa nehurumende anowandawo. Vanikana vaine mari zvakare, zvinoreva kuti vana value added tax, nekuti vanhu vanenge vachitenga zvinhu muzvitoro vanokwirirawo zvakare. Saka chekutanga inyaya yekudhila neproduction, but production kuti tidhile nayo hunge tadzikisa mitengo yatingati cost of doing business, yatingati cost of production yakanyanya kukwira muZimbabwe. Zvinhu zvakaita semagetsi, zvinhu zvakaita semarodzi nematransport logistics nemvura. Chechipiri, takabhusta production, zvinobatsirawo zvakare kuti tikwanise kunge tichiexporta zvigadzirwa zvedu zvakawanda. Pane ino nguva zvinhu zvatiri kuimporta zvakatowandisa pane zvatiri kuexporta, saka tine deficit inoaffecta zvakare ability yegovernment kunge ichibhadhara zvikwereti uye masalaries emacivil servants. Chechitatu, kuti tigadzire ease of doing business kuitira kuti maforeign investors ange achiuya muZimbabwe.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vari parunare muHarare. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Mapurisa akapakata zvombo nemboma anonzi nhasi aparadza zvine chisimba kuratidzira kwanga kwakarongwa nesangano revarayiridzi reRural Teachers Union of Zimbabwe rakabatana nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Activists Alliance muguta reHarare. Mumwe wakaronga kuratidzira uku uye vachitungamira sangano reZimbabwe Activists Alliance muzvare Lynette Mudewe vanoti chinangwa chekuratidzira uku changa chiri chekuti vazivise hurumende kusafara kwavo nekunonoka kwayo kubhadhara vashandi vayo mihoro yemwedzi wazvita, kukundikana kwayo kupa vashandi vayo mari dzemabhonus, pamwe nekuramba zvikamu zvinomwe nechidimbu kubva muzana zvemari yakabatirwa vashandi ichinzi ndeyemudyandigere. Vanotiwo chimwe chinangwa chavo changa chiri chekutsigirana nevashandi vemuzvipatara vasiri kuenda kumabasa pari zvino. Muzvare Mudewe vanoti chinangwa chavo changa chiri chekunosiya magwaro avo enyunyuto kumahofisi emakurukota ezvemari pamwe neevashandi, asi vazoshamiswa zvikuru kuwana vakagarirwa nemapurisa aya azotanga kungovabhura zvisina shumo. Vanoti vanhu vane chitsama vakuvarawo muchiitiko ichi, uye utungamiri hweRural Teachers Union of Zimbabwe unoti vavo Bet Masaraure, vaPride Mukono pamwe navaRobson Chere vatorwa nemapurisa. Studio 7 yaedza kubata gweta riri kumirira vatatu ava vaGift Mutisi veZimbabwe Lawyers for Human Rights, asi vati vanga vachiri kumapurisa vachiedza kuti vatatu ava varegedzwe vasina mhaka yavari kupomerwa. Vamwe vakuvara zvakaipisisa vanosanganisira muzvare Rutendo Kawadza weZimbabwe Activists Alliance vanonzi vaendeswa kuchipatara cheAvenues Clinic. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuru yataita namuzvare Mudehwe.
Tichasangana pamarket state tikafamba kubva pamarket state tikapinda muna Mbuya Nehanda, zvakanaka zvisina zvowe zvowe tichifamba tichiimba tichiragidzira tine mapuraka dzedu izvo zvishuwo zvatinazvo kune hurumende yedu yeZimbabwe. Tikapinda muna Nelson Mandela hatina tsaona yataona. Taona tatoiona tasvika panakona Nelson Mandela na Second Street apa pane Parliament. Ndo patasvika pakaiswa mutariko wanga wakagadzirwa nemapurisa eRiot. Saka isu taramba tichifamba tichienda mberi. Ipapo ndipo parohwa vanhu zvakanyanyisisa. President weRiot Chazimene of Zimbabwe varohwa zvakanyanyisisa. Secretary General wavo Comrade Robo varohwa zvakanyanyisisa. Uyewo mumwe muratidziri weZimbabwe Activist Association anonzi iye Rutendo Kawadza arohwa zvakanyanyisisa kutaura kuno ari kuazimisini gumbo rake ratyoka. Ini samuzvare mudehwe ndarohwa zvakanyanyisisa. Asi mapurisa vanoratidza kuti vange vasingadi kutitora vaingoda kutirova.
Manga makazivisa here mapurisa nezvekuda kuratidzira kwenyu?
Takavazivisa musi wa31 December 2015. Takapa tsamba iyi ikanyorwa kumashure kuti tairisiva. Vakaramba kuita chidzindo chavo asi vakatinyorera kumashure. Tsamba iyi yakarisivwa nemumwe wekupisi, Police Internal Security. Whatever, peace, uwa mataka patamba uye tumetamba yacho ya waka saina kunyangwe zazo. Patabatwa nema purisa ndangandaka pata tamba hii. Mkieza guvarakiza vachiro wavani kuti tumetamba ya gira gizavuri taka zivi sama purisa. Hii tamba hii vai buta asima electronic copies ya tamba hii tinae.
Zvaitwa nemapurisa izvi zvinga kutadzisa here mune ramangwana kupinda zvakare mumugwagwa muchiratidzira?
Hongu tinogona kusungwa asi tinotevera constitution ende tichaishandisa kuti zvatiri kutaura zvinzwike kusvika zvanzwika. We are peaceful.
Avanga vari mutungamiri weZimbabwe Activists Alliance muzvare Lynette Mudewe vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice
of America. Magatirira kuStudio 7 tiri kutevenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi.
Varwi vechikwata cheIslamic State vanga vakazvisungirira mabhambo varwisa muzinda wemafuta kumaodzanyemba kweLibya nhasi, asi mauto azovarwisa ndokuvaburitsa mudunhu iri. Kurwiswa uku kwanga kwakanangana nenzvimbo yeAusidra inochengetedzwa mafuta uye mauto maviri anonzi Afa. Chikwata cheIslamic State changa chichiedza kutora matunhu ari kumabvazuva kubva kuset kwemasvondo akawanda kuitira kuti chisvike panzvimbo inochengeterwa mafuta aya uye inosanganisirawo yeAusidra neRas Lanuf. ISIS yataura mashoko paTwitter ichiti varwisi vayo ndivo varwisa AusSidra zvichitevera mirizhonga yaitika pakati pavo nevavengi vaMwari.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vari kusangana nhasi nevakuru vakuru vezvemitemo pamberi peurongwa hwavo wekutara mutemo unosimbaradza kuwanikwa nekuchengetedzwa kwepfuti. VaObama vari kusangana kuWhite House nemuchuchisi wenyika amai Loretta Lynch, mukuru wematikitivha vaJames Coney pamwe nevamwe vakuru vakuru kuitira kuti vakurukure matanho ekutora senzira yekumisa mirishonga iri kukonzerwa nevanhu vane pfuti.
Nengo dzeJohani Masowe wechishanu dziri kuita mashiripiti mumusha weNorton ekubatsira vanorwara nepfungwa. Svondo rapera, Studio 7 yakaburitsa nyaya yevarume gumi vekukadoma vanorwara nepfungwa vakanga vatorwa nemapostori aya, asi dzimwe hama dzavo dzichiti dzainge dzisati dzanzwa kuti varume ava vari kupi mushure memwedzi mitatu. Mumwe mutereri weStudio 7 ari kuBotswana akatiudza kuti tiende kuchiteshi chezvitima kuNorton, uko akati ndiko kunoshandira mapostori aya. Mutori wedu wenhau Michael Kariati akashanyira nzvimbo iyi mukupera kwesvondo ndokuuya nenyaya inotevera.
Vanodarika chane paimbo kwirwa kutima muguta kutire noti wamino vari kukakamadzwa nemakiritiki ari kuita nevesezezewani masohe wechitano avo vari kutatira vakagwara nepfungwa tiri kunyanyosamisa ndechekuti nesondo iyi vari kubatsira vanorwara ava avo vanozivikanwa zvikuru kunzvimbo dzavanobva kutane vachirwara nepfungwa kumbariku asi mushure mekubatsirwa nemapostori aya vachimborwara nepfungwa ava vanoti vava kuita zviri nani studio seven yakashanyira nzvimbo iyi apo yakaona vanorwara nepfungwa vanosvika makumi matatu vari kubatsirwa mumwe wevanhu vaibatsirwa ava vafatima sota vanoti vave kuita zviri nani vakatuma studio seven kuti ivamhoresere hama yavo
mifarisi Jacob Mawere na Mlungi
umwe wevari kubatsira vanorwara nepfungwa ava vakasaemero egoradhi vanoti vakatumwa nemweya mutsvene kuti vabatsire vari kutambura ava
isu takatumwa nemweya kuti titore vanhu vari kudya zvakaora mumabhini vanhu vari kunwa mvura dzakarasirirwa vasina pekugara uye vasina misha ivavo tovakokorodza toya navo pano tonamata navo vanenge vaita zvakanaka tonovasiya kudzimba dzavo totanga kuvatsvagira hama yavo umwe neumwe tichimutsvagira hama yake tonomusiya pamba pake
vanhu vavakodheresi vanoti vanobatsira pachena uyezve havatenderi vanhu vanoya nezvipo zvemari kana zvimwe zvakadaro kunze kwezvekudya zvevari kushandirwa
basa ratiri kuita isu riri kuitwa pachena hapana anosungirwa kuti kana achiuya nehama yake kana kuti vatatora ivavo anofanirwa kusiya muripo pano hakuna anobvumirwa kusiya muripo vanotouyawo ndovanouya nechikafu vachiziva zviri kuitwa pano vachitibatsirika nai ivavo ndovoga vanotozviwira nechikafu chavo asi asina kutotemerwa kana kusungirwa kuti kuya kwauri kuita pano siya mari yakati kuya kwauri kuita pano uya uine muripo wakabata nhau yedu isu ndeyepachena
umwe wavakabatsirwa akadzokera kumba kwavo vasiye pamitongo veukadoma avo vave kumba kwavo muri muka mushure mekupedza mwedzi mitatu vachinamatirwa vari munoton sondo rapera studio seven yakabudisa nyaya yavasiye pamitongo avo vainzira baba vavo vainge vasiri kuziva kwavari nekutorwa nemapostori studio seven yakatevera vasepa mitombo kukadoma uko baba vavo vameovhura mitombo vari kufara zvikuru netsambiko yaitwa nemwana wavo mushure mekubatsirwa nevekwajohani masore wechitano ava
zvikurukuru inini ndinotenda zvikuru zvekuti ndakasvikako ndikaona mabatiro avakandiita ndikaona nehama dzeri zvese zvanga zvichirwara chiro chopfungwa nemabatiro avadziita kuti zviro kwazvo sho vanhu vava vakapira upenyu hwavo kuti vabatsire isusu vashoma vane mweya vakadaro nekupira upenyu hwavo
vatongo vanoti maitiro emwana wavo atsanduka zvikuru kubvira adzoka mushure memwedzi mitatu
kuona mwana uyu ndamutora kubva kunotoni ndinaye izvozvi ndinaye panapa haava neupenyu hwakanaka hwasiyana newaakanga nawo kare akunzwisisa akutaurika haachamufamba-famba zvaiita zvezvi kuenda kune zvimwe nzvimbo akugara panzvimbo imwe chete akutumika
asi vamwe varume vapfumbamwe vakatorwa kukadoma vachiri munotoni sezvo hama dzavo dzisati dzauya dzovatora madziba paitem vanoti vari kuomerwa nemari yekufambisa yekuti vanenge vabatsirwa ava vadzoserwezvama dzavo
ya vanaka vati ndo vakatowanda zvokuti kangona transporti vazhinji vacho ndofunga vasati havavanyatsokugadzikana zvakanaka havadariki 10 vazhinji vacho vanhu vatomirira kuti vaendeswe kudzimba dzavo tikaonawo rubatsiro rwetransporti tinovatora tinovasiya padzimba dzavo vese hatinawo tinosiya
babasogeriki vanoti ivo kubatsira kwavo kunotora nguva yakasiyana-siyana kuenderana nekuti chirwere chemunhu wacho chinenge chakamira sei
umwe anogona kuti patamuwana ipapo anogona kuponera ipapo otobanganuka akutoenda kumba kwavo kwozoita umwe watinoti uyu regai timbonamata naye kuti nhau yake itange yanyatsogadzirika kuti isazodzoka saka vamwe tinogona kutaura naye zuva rimwe chete vamwe masvondo maviri vamwe masvondo matatu
madzibaba sogeriki vanoti vanoshandisa mafuta kana mvura yakanamatirwa pamwene mitambato mukubatsira kwavo avatogereti vari kuedza kubatsira vanhu vanobva kukatimana ese enyika vachisivo vari kukokorodza vanhu kubva kumaguta akasiyana-siyana.
Takakokorodza vanga vari muHarare, tikaenda kukadoma, tikakokorodza vanga vari kukadoma, tikaenda kumasvingo, tikakokorodza vanga vari kumasvingo. Vese takauya nawo vakaita zvakanaka, vamwe takanovasiya kudzimba dzavo. Zvaita semunhu umwe wekuMozambique akatonosiyiwa kuMozambique. Saka vatasara navo yezvino zvi 31
iko zvino vadzabatogeriki vanoti vatarisana nekuenda kumasebhendeni pamwe nekumasikaveni. Vadzabatogeriki vanoti vanonyoresa nemapurisa vese vanenge vakokurodza kuitira kuti hama dzavo kana dzoda kuvatevera ite nyore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ini Michael Kayati.
Vanhu vanga vachida kurapwa vaswera vari mutsetse murefu nhasi pachipatara cheparirenyatwa muHarare. Asi vanhu ava hapana chavabatsirwa nacho mukuvira kwezuva ranhasi sezvo vana mukoti navana chiremba vanga vasiri kumabasa. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Sezvo vana chiremba nana mukoti vasiri kuenda kubasa vachiti havana mari dzekufambisa dzinovakwanira, kurapwa pachipatara ichi kuri kunetsa, izvo zvokonzera kuti vamwe varwere varasikirwe neupenyu. Mumwe wevanhu anga ari mumutsetse nhasi vaRobert Ganyani vanoti vasvikonzwa kuti vanhu vaviri varasikirwa neupenyu vakamira mumutsetse.
Patasvika panapa tanzwa kuti pane vamwe vaviri vatovafa vatori vakamirira kubatsirwa, vana mukoti vachiti iyo chiremba ari kuuya kuvabatsira, chiremba ari kuuya kuvabatsira but vachidzimara kushayikirwa neupenyu vasati vabatsirwa. Endi mukatarisa pamutsetse apa munoona pane vanhu vakawandisa vari kurwara zviri zvakaipisisa, vari kutoda kukurumidza kuonekwa nachiremba asi vana chiremba vacho havapo. Hatingati vari havapo, vamwe vacho varipo asi kushanda kwacho uku kune chinono zvekuti vamwe vanhu tototarisira kuti zvikaramba zvakadai vamwe vanhu vanogona kutorasikirwa zvine vakawanda vanogona kutorasikirwa neupenyu. Tinokurudzira hurumende kuti ikoshese utano hwevanhu kana dziri dzenyaya dzemari dzopa vana chiremba navana mukoti mari kuti tigokwanisa kubatsirwa.
Vaitai mundondo vanga vaine murwere wovati kunyange zvazvo vauya kuma 8 dzemangwanani vanga vasati vabatsirwa apo zuva rave kudoka.
Ndinenge ndauya pana pakuma 8 kuseni asi nanhasi nguva inoi ndichindori pana hasani ndatombopedzerwa nekuonerwa murwere wangu kuti zviri papi. Saka ndopendikuona kunga zviri kunonoka nhasi, hazvisi kufamba semazuva ese.
Vamwewo vanoti kusaenda kubasa kwana chiremba nana mukoti kwapa mukana kune vamwe vana chiremba kuti vati vanorwarirwa vabvise mari vasati vavatarisa.
Kubatsirwa tanzi isusu tinofanira kubvisa mari kuti munhu aito exit aita accident kukopakabhana uku. Saka tanzi kuti ato admit vanofanira kuita sei kutanga mabhadhara mari. Saka mari yacho isi hatina, saka iwo rongoti dzora dzora apa vangu vachida 160.
Kuchipatara cheHarare Hospital nyaya yange iri imweyo, vakoti vachiri kudzidzira mabasa ndivo vange vachishanda zvine chinono mukati. Sangano rinomirira vana chiremba reZimbabwe Doctors Hospital Association vanyora gwaro vachiti havasi kuzodzokera kumabasa kana hurumende isati yavapa mari yavo yemuhoro pamwe nemari yekupera kwegore yebonus. MuZimbabwe vanhu vazhinji vevanoenda kuzvipatara zvehurumende vanhu vanotambura, nekudaro kunyange kusina vana chiremba vanhu vakawanda vanongoramba vakagarira nechivimbo chekuti hurumende ichagadzirisa dambudziko iri mukuedza kuchengetedza upenyu sezvo vasina mari dzekuenda kunoona vana chiremba kuzvipatara zvisiri zvehurumende. Kuona chiremba kunoda mari inosvika madhora $30 usati watanga kurapwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Muchirongwa chedu cheLife Talk na 8:30 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu muzvipatara zvehurumende.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panhamba inoti 1202 465 0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Vateriri vakawanda varikuenderera mberi vachititumira mashoko avo ezororo rekisimusi negoredzva. Ngatimbonzwei zviri kutaurwa nevamwe.
Ndoda kukwazisawo chibaya moyo changu, baba vemwana wangu Brian Abraham nemwana wangu BJ. Tichiti happy new year, tive negore rakanaka ra 2016.
Vakadiko mukoma Jonga namukoma Zulu nevese vashamari vestudio 7 tichiko makasimba here. Tichiti vakomana basa munogona, ndinotenda zvikuru nenhau dzechokwadi dzamunotipa. Tatambudziwa nababa Mugabe chakuvara nekunokwa tiri kusouth Africa. Kudai wari kukonawo tenda kumusha kudai kuoma kwezvunhu apa randi racho rakadonha yakutoshupa mhururu webhalansisa sei zvakaoma wakomana. Takungozvipira kuna Mwari, dai Mwari matitungamirawo nyika yedu inake tisevenzerewo kumba kwenu. Ndokumbira hangu kwazisa mai vangu nechitiko makadiko mai, ndine Agripa ndinobva kumasvingo zvakajerera, ndiri mwana wakwanyati. Ndichitiwo mwana wangu Dhuitiko unosimba here namai vako kumusha ikoko. Ndokutenda vatsigiri vangu vestudio 7, ndini mutsigiri mukuru ndapinda mai zuva nezuva ndinoteerera studio 7. 7 wekuru kuchero ndiri papi ndotomanikidza kuti ndinge ndasangana nayo, nekuti nhau dzamunondipa ndedzechokwadi vakomana. Ndokutendai vakomana, bhora mberi nebaa nenhau dzechokwadi. Ndatenda zvangu.
Ndinonzi Anthony Thompson Ngolo, ndinobva kuwedza muZimbabwe. Ndinoti Jonga, Blessing naSandra, rambai makadaro. Ndinoda kukwazisa vanhu vanotevera: Peter Tariona, Julius Star, Kutsate Kunja, William Kwa, Nosin Zakare, vanhu vekwaGuyo vanoti Benedict Guyo, Gabriel Guyo Nato. Ndinotenda vose vatereri veVOA. Mose, ndinotenda uve negore ra2016 rakanaka. Ndapedza. Ndinokutendai mavanhu vose vakateerera gore ra2015 VOA News nefenyuro inotaura chokwadi chizere chisina kana kwachakarerekera. Ndini mutereri mukuru. Ndatenda.
Vakadi Jonga, ndimire nevamwe vese vaunoshanda navo. Ndiri kumhoresa amai kunashe naamai nababa vari kunyakomba. Ndini baba kunashe kumuzambiki, ndisingakunganwe mwana wangu kunashe. Ndichiti mupinde mugoredzva muchifara zvatenda.
Aiwa, tinotenda vateereri vose vakwanisa kutitumira mashoko avo pazororo rinenge rakusvika kumagumo iri rekupemberera kisimusi negoredzva.
Asi tinoti rambai muchitumira matsamba yenyu nemashoko, musaora mwoyo. Endai paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Kokambosha bini kubva kuna Hurricane Hugo tafire nyika mukanya mapfumo tabatasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezonguva iri yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti richaona mangwana kuti nhengo dzaro dzichange dzavana mari here kuti dzikwanise kuenda kubasa.
Mapurisa anorova zvose nekusunga nhengo dzeRural Teachers Union of Zimbabwe pamwe neZimbabwe Activists Alliance mushure mekuratidzira muHarare nhasi.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, ndokusiyai maoko aChris Gande naMavlas Mhlanganya, uye munhau dzechirungu.